Vashitaura pamhemberero dzaitirwa paAfrica Unity Square muHarare, vakafanobata chigaro chemutungamiriri wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists vaMichael Chideme, vati sangano ravo harisi kufara nekushomeka kwemari dzinotambiriswa vatori venhau.
Tichimboshanda tione kuti unogona here, oita 6 months gore achingonyora achida kuonekwa kunzi anogona here, asi imi munopida rendi dzenyu kumba. So anozokwanisa sei kuva nefreedom kana kuva nechiremera achifamba achisvika vachibvunza nyaya? So tiri kuti no, vatoshandira titarisirewo ipapo, mubhadhare vana. Kana basa risipo musatore vana muchivashandisa pasina muripo. Toendazve kune inonzi National Employment Council. Isu vatapi venhau mungashamisike kwazvo, hatina National Employment Council. Tataura nevatinoshandira taneta, havasoda kutinzwa. National Employment Council ndiyo inotaurawo kuti vatapi venhau, uchipinda basa unopinda uchitambira mari yakadai, kana uri apa unotambira mari yakadai, isu kwedu hakuna izvozvo. Titoriwo neManational Employment Council evamwe vanongoshandawo mumaugadzisiri vatinenge tiri.
Vashitaurawo pachiitiko ichi mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vamurisi zvizvai, vatiwo hurumende ichaona zvaingaite kuti pave nenhepfenyuro dzakazvimirira dzakawanda munyika. Vazvizvai vati nhepfenyuro dzemumatunhu kana kuti macommunity radios dzinofanirawo kupiwa maresinesi.
As part of the democratization of the media landscape and to ensure maximum public participation, we pledge to bring community radio stations kuti vanhu vakwanise kuwana macommunity radio stations kumaruwa kwavanenge vari ikoko, kuti vanhu vakwanise kuwana macommunity radio stations kumagrowth points avanenge vari iwavo. This will raise the bar for debate and discussion on local, regional and national issues in a variety of languages.
Vazvizvai vakurudzira kuti vatori venhau varemekedzwe pachaitwa sarudzo gore rino kuitira kuti vakwanise kuita basa ravo vasingatye uye vakasununguka. Zimbabwe yacherechedza zuva ranhasi muhurumende yemubatanidzwa muine kunetsana pamusoro penyaya yekuvandudzwa kwemashandiro enhepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation, iyo inonzi inoshanda iine divi rayakarerekera munyaya dzezvemapato ezvematongerwo enyika ari muhurumende. Nyaya yekuvandudzwa kwemashandiro evatori venhau imwe yenyaya dziri kunetsa munyika, iyo yakatopirwa kumutongi Gava uye vari mutungamiriri weSouth Africa vaJacob Zuma. Kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzekutorwa kwenhau munyika, Zimbabwe yanyemwerera nhasi apo mutori wenhau amai Edna Machirori vadomwa seumwe wevanhukadzi vapiwa mubayiro we-2013 Lifetime Achievement Award nesangano reInternational Women's Media Foundation. Mumashoko aburitswa nhasi muWashington, amai Machirori mumwe wevatori venhau vechidzimai vana vachatambidzwa mibayiro yavo muna Gumiguru pamabiko achaitirwa muNew York neLos Angeles kuAmerica. Amai Machirori ndivo vakava mupepeti wenhau wekutanga wechidzimai uye vakashanda kumapepa nhau eChronicle, Financial Gazette neDaily News. Pari zvino amai Machirori vari kushanda vakazvimirira vachiburitsa nyaya dzine chekuita neuori pamwe nedzebudiriro. Mune imwewo nyaya ine chekuita nekutorwa kwenhau, mutungamiriri weMalawi amai Joyce Banda vanonzi varamba kutsigira gwaro re-2007 Declaration of Table Mountain, iro rinokurudzira kubviswa kwemitemo inoomesera vatori venhau yakaita secriminal defamation neinsult laws. Ukuwo mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau pasi rose reCommittee to Protect Journalists CPJ vaJoel Simon vanyorera sachigaro weAfrican Union amai Nkosazana Dlamini Zuma vachivakurudzira kuti vatori vose venhau vari mumajeri muAfrica vaburitswe mumajeri aya. VaSimon vati vatori venhau 41 vacherechedza zuva ranhasi vari mumajeri muAfrica yose. Vatiwo vakakonzeresa kufa kwevatori venhau vari pabasa vanofanirwa kumiswa pamberi pematare. Vatiwo hapana chakaitwa kuvanhu nedzihurumende vane chekuita nekuurayiwa muAfrica kwevatori venhau vanodarika 70 kubva muna 1992 kusvika pari zvino. Vati nyika dziri pamusoro mukupondwa kwevatori venhau iNigeria neSomalia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.